kusarwa nyatso kujeka kuona kuti zvichafamba nenzira yazvinofanira kufamba nazvo here. Tingati isu sokutaurwa kwazvo vakataura zvakanaka zvavaitaura izvozvo pakuti ipo zvichaita kuti mapurize asakwira, asi kana tisati taona kusakwira kwemapurize acho hatingavi nechivimbo chemitemo yacho, nokuti zvinei zvakapromiswa mwedzi yakapfuura kana gore rakapfuura tizozviona zvapidiguka, handizvo zvinei zvapromiswa ndo zvichaitika. Saka vanotaura ivo kuti kuda mari yacho ichange yakuwanikwa hard currency yesterday yakuwanikwa kumabhengi nevamabhizinesi, asi nguva yacho ichiri shoma kuti tinatsokuona kuti ichawanikwa here, nokuti ka kwai muroma auzarirwi nerwizi tinogona kupemberera ike zvino mangwana acho koshaikwa mari yacho iyoyo. Tinoona futi kuti zvimameno kuti makambani aya anonzi iwo anogadzira chingwa anga asarirwa nesupply dzevhiki imwe chete kuti zvichaita ten around here zvigotanga kugadzikana zvekare here, mabasa agotanga kucreatwa here, hatisati tazviona izvozvo.
Tichitarisawo panyaya yekuti poshandiswa mari ipi, ivo vabatanidza mari RITGS aya nemabond vachiti inenge yaimwe mari inenge ichishandiswa, vamwe vachiti vanofanira kubvisa mari zvachose, asi vamwe vachiti inokwanisa kubatsira. Munoona sei panyaya yekuti Zimbabwe yoshandisa mari ipi?
Maonero angu ndokuti nokufamba kwenguva sokutaurwa kwakaita naminista, tinofanira kunge tichivawo nemari yedu muZimbabwe inokwanisavo kuti inotengwa nokutengeswa navanhu vanenge vachifamba mhiri kwamakungwa. Pari zvino bhondi namaRTGS aya anenge ari kupomerwa chaizvo mhosva dzokuti ndiwo atisvitsa panapa pokuti wakunotenga zvaunoda kutenga kana zvokuvaka imba yako, purize yacho yati kwire, mitengo yacho yakwira namaRTGS namabhondi aya. Kana totarisa yesiya maUS dollar ndiyo yaita sokuti dhakei. Saka maonero angu ndokuti iyo mari yacho yanzi ndiyo mari yacho iyoyi, ichazoita kuti inyorovesere vanhu panyaya dzemitengo papi pacho, nokuti zvinoita sokuti kumabasa uku vanhu havasati vawedzerwa mari. Asi tinoona kuti kunotenga nemari yacho inonzi ndo yamari yemaRTGS namabhondi acho haichakwani, nokuti mitengo yacho yakakwira chaizvo. Tanzwaivo vana Reserve Bank governor vachiti mitengo ichadzaka, asi paichadzaka pacho ndapapi vanhu vachimbotenga nei vachimbodyei?
Totarisawo panyaya yekuti Zimbabwe ikwanisewo kuwana mari yekunze yakawanda, zvii chaizvo zvinofanira kuitwa?
Apa panofanira kuitwa kushanda chaiko nesimba kuitira kuti tive nezvimwe zvinhu zvatinogadzira kana kurima kana zvatinofunga isu mainnovation aya yamao maproducts matsva achitengeswa mhiri kwamakungwa, kwatinozonge taakutengerwa zvinhu izvozvo nemari yokunze foreign currency iyo yana US dollar iyo. Pari zvino tinenge zvatiri kutengesa kunze zvishoma. Tinoona sokuti isu kana pakangoti paita nguva yokutengesa fodya yai, kana yapera mari yacho yakuita yakukwara kwatapo naapapo. Saka hatisati tava nezvinhu zvakawanda samakare kare eZimbabwe aya ataisiwa nezvinhu zvakawanda zvataitengesa kunze.